tinotaura kuti nyika yakatarisana nenzara huru because mukatarisa percentage iri kutaurwa iyi ipercentage yakakura zvekuti 58 madistricts haana chikafu chinokwana kureva kuti senyika takatarisana nenzara yakatsvuka.
Tichitarisa nemamiriro akaita dambudziko renzara iri, matunhu here anganzi anombomiswa kune matunhu ari kuda rubatsiro pane inonguva?
Isi maassessment zvaanoita achishanda nemaaverage hazvireve kuti every household yedunhu kana dai ari kunzi ane chikafu ani hazvireve kuti chikafu ichocho chiri muimba yega yega. Vari kuseenza nemaaverage yekuti tikaona uwandu hwechibage chakakohwewa mudunhu iri chingakwane kuriritira vanhu vedunhu iroro, asi hazvireve kuti vakakohwa vanopa vasina kukohwa. Saka zvimunozoona kuti even mumatunhu acho ari kunzi makaguta imomo mune vanhu vanenge vachida kutopuhwa rubatsiro, ndizvo ndizvoone kunenge kusina uko. Kunogona kunge kuine dzimbawo shoma dzakakohwa zvinoenda pamberi. Saka zvazvinotaura ndezvekungoti almost every district rinekenge richitoda a kind of a food aid kuti vanhu vasafe nenzara.
Tiri kuona kuti hurumende ichibatsirwa nemasangano akaita sana WFP neUnited Nations vari kutsvagawo rubatsiro rwavari kuti hunodiwa nekukasika. Pane zvati zvaziviswa here kuti zvati zvawanikwa?
Ina tisati taverenga maripoti yekuti pane chikafu chati chavapo here, handingade kuti ndipe maonero angu nekuti handisati ndaona ripoti iri kuratidza kuti mari iya yakakumbirwa yamari yapuredzwa. Asi chatinoroa tichitauri ndechekuti makwikwi ari kumadhona akanyanya kukura nekuti mukatarisa iyo ino Southern Africa pachie zvayo ine nzara, mozoenda kunana East Africa kwana Somalia vane nzara huru sazvikare, then mozoenda kuri kurwiwa dzihondo kwakadai neko kunana Middle East tichienda. Saka madhonas iwa mamwe mamwe anopa ndo anenge achitarisirwa kupa kwese ikoko. Saka zvinoreva kuti mazino chavo kuti tikwanise kuwana rwese ruyamu rwatiri kukumbira.
Kunze kwekumirira rubatsiro irworwu, zvii zvingaitwa nevanhu kuti vange vachikwanisa kurarama? Mune dzimwe nzvimbo tinonzwa vachinzi vari kuchera goridhe munzizi nezvimwe zvakadaro.
Ndizvozvo vanhu vanoita hwakumukwakwu dzakasiyana siyana, asi hwakumukwakwu dzimwe dzacho dzine njodzi.